Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumi guru 31 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takataura tikati hakuna machemba anotenda kuyenyu nekuti machemba haana mhosva yakapara pakukumbira mari inokwana, mari inotenga. Saka zvekuti kwangu nemahering hatisitombozviziya nekuti hatisitombopedza nazvo.
Vana chiremba vanoramba kumiswa pamberi pekomiti inoranga vanokanganisa pamabasa kana kuti disciplinary committee yakaumbwa naHealth Services Board. Sangano ravana chipanga mazano munyaya dzehupfumi nebudiriro reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe rinoti bazi rehutano riri kupiwa mari shoma yekushandisa pagore. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti inoranga vanokanganisa pamabasa kana kuti disciplinary committee yakaumbwa neHealth Services Board kuti inzwe nyaya dzavana chiremba vasiri kuenda kumabasa avo inonzi ya ndinodzokorora iyo inonzi yatanga nhasi kunzwa kubva kuna vanachiremba ava zvikonzero zviri kuita kuti vasaende kumabasa. Asi vanachiremba vakatozivisa kare kuti havasi kuzokwanisa kunomira pamberi pekomiti iyi vachiti havana mari dzekufambisa. Sachigaro veHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vaudza Studio 7 kuti vanachiremba havana kutevera mitemo inobata vashandi nevashandirwe uye vakazvidza dare nekudaro komiti yavo ichatevera zviri mutemo wezvemabasa weLabour Act. Mutemo uyu unonzi unoti anenge akundikana kumira pamberi pekomiti iyi mushure mekuziviswa zviri pamutemo anopiwa mutongo wake asipo.
First, when they don't respect the rule of law, they didn't respect the Labour Court ruling either.
Chekutanga ndechekuti havaremekedze bumbiro remitemo yenyika. Havana kuremekedza mutongo wedare reLabour Court futi. Havasi kuimba nedare here kuti vaite mafungiro avainavayo. Saka nekudaro havasi kuteera mutemo, asi tichaenderera mberi nezvinodiwa nemutemo wemabasa nevashandi weLabour Act.
Bepanhau reHerald rinoti vanachiremba vangangosvika chiuru nemazana matatu vanotarisirwa kunge vachimiswa pamberi pekomiti iyi sezvo vasiri kuenda kubasa sezvakatarwa nedare reLabour Court. Vanachiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa 3 Gunyana gore rino vachida kuti hurumende iwedzere mihoro yavo pachitariswa zvikamu zvinenge zvichishandiswa kumabhanga kupima huremu hwedhorari kuAmerica zvichienzaniswa nemari yemunyika pazuva iroro. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano ravanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vanoti nengo dzavo hadzisi kuzoenda kunomira pamberi pekomiti iyi sezvo dzisina mari dzekufambisa.
Takataura tikati hakuna machiremba anotoenda kuyenyu nekuti machiremba haana mhosva yakapara pakukumbira mari inokwana, mari inotenga. Saka zvekuti kwangu nemahering hatisitombozviziya nekuti hatisitombopedza nazvo. Takambonzwa kuti ari kuitwa mangwana ende zvekare hationa chiremba ari kuenda ikoko. Vachaita mahering avo vari vega ikoko. Saise machiremba hatina mhosva yatakapara ende hakuna mahering yatichatomboenda.
Asi tiri kunzwa kuti vachashandisa mutemo weLabour Act hanzi wekuti mushandi asipo anogona kungotongwa uwanikwa aine mhosva kana kuti asina mhosva.
Chero wakatonga tiri kuti izvozvo hazvise machiremba mari kudzokera kubasa. Saka vachaita zvavanoita asi takangu mila utiwa sungu tupa mari zedu tupa nseku tukira kumabasa ana wachiri kuda machiremba muspatala zao asana wachifara na zo kutu muspatala mna machiremba na warambo wachita za waru kitao sema yeri takangu mila utiwa sungu tupa mari zedu tupa nseku tukira kumabasa
asi muri kuita were misangano na wakuti mushise chinyunyuto chenye chokuti muri kuda mari zokuti mkwanza kufamba
musangano tukuita zuwa nezuwa yauza iyo wachungote asina mari yauza uti taima tukagira mari tatugokera kuchipatara mangwana chaiyo saka musangano tirikungosangana tirikungoti taakungosangana iyo asina chavanotipa isu hatirambi kusangana kana vateedza kana ndinozotoda kunzwisa kwatinongoedza iwaripo itiripo sangana tirikusangana asi hapana chiri kubuda musangano dzetuu
mune zvamuri kuitawo here sesangano kunze kwekunge muchisangana nehurumende muri kusanganawo pache zvenyu here muchibudawo nezvisungo
isu semachirema tiri kusangana zvikuru sei tiri kukurudzirana pamawatso apo nekuti machiremba asina mari dzekukwisa makombi kuuya panzvimbo dzetene takatarirana kuti tinge tichisangana saka ikozvino taakungosangana kumuguro yega yega kuti tinge tichipanana maupdates nekupanana maideas hatichakwanisa kusangana zvakanyanya nokuti vanachiremba vazhinji havasisina kana mari chaiyo yekufambisa kuuya kumamiting etende mazuva ato akungosangana zvakanyanya pamawhatsapp tichingopanana mameseji nekusimbisana tiri pamawhatsapp
tichitarisawo divi rehurumende vari kuti mari dzamuri kuda imari dzakawandisa zvokuti imi mega munotozviziwawo kuti hurumende haingava nemari yakadaro munoti
kunyepa ikoko hurumende nayo mari hatikumbokumbira mari dzakawandisa izvi unozoona mari vanozvishandisa vanadzo asi havasingoprioritiza machiremba saka ndozvatiringokumbira kwavari kuti vaprioritize machiremba
saka muchatambira here zvichabuda kumahearing ari kuitwa musiri kuendako
isu zvekumahearing hatiinei nazvo kuti vazotira kudii nekuti tagara isusu mabasa acho hatisisipo saka zviri kwavari ivo kana vachida machiremba avo asi takataura tikatisa hatisi kuzotyikidzirwa kudzokera kumabasa hatisi kuzoitwa zvemahearing tidzoke kumabasa asi tiringoda mari inotenga kuti tinge tichikwanisa kudzokera kumabasa mangwana chaiye chaiye
vanga vari vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru wesangano ravanachiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano ravanachipanga mazano munyaya dzezveupfumi nebudiriro reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe rinoti hurumende gore rino yakaisa mubhajeti rehutano mari shoma inofanirwa kushandiswa pagore nemunhu mumwe chete munyaya dzehutano izvo zviri kuita kuti zvipatara zvomunyika zvisangane nematambudziko asingaperi. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakaitwa neledris nevatori venhau nechitatu manheru masvingo Dr. Prosper Chitambara vakati matambudziko ari kusangana nebazi rehutano munyika gore rino ari kukonzerwa nekuti hurumende yakaisa mari shoma shoma kubva mubhajeti kubazi iri. Vachitambara vakati munhu mumwe chete ari munyika akaisirwa parutivi mari inosvika maratgs 41 semari yekushandisa muhutano kwake gore rose. Vachitambara vakati dzimwe nyika dzinoisa parutivi mari inosvika zviuru zvitanhatu zvemadhora ekuamerica pamunhu wega wega mubazi rezveutano semari yainopiwa pabhajeti regore iroro.
Tarisa mari iri kushandiswa nehurumende gore rino kunyaya dzezveutano tatitaka macalculation takaona kuti iri pa 41 zim dollars pagore rino imari shomanisa tichitarisa matambudziko ari muzveutano health sector muzimbabwe muri kuona imi makaenda mapublic hospital nemakliniki hakuna mishonga even wana chiremba havasi kufara nemihoro yavari kuwana vakutora mamwe mabasa saka zvaita kuti health sector yedu utano hwedu hwemunyika hunge huchiderera.
Vachitambara vakati hurumende yakapa bazi rezveutano mari inosvika 650,000,000 emamiriyoni emadhora emaRTGS
nekuti muzvipatara hamuna mishonga uye madoctors haasi kushanda nekuti vari kuti hatitiri incapacitated saka tinge ndo dambudziko tiri kuti hurumende inofanira kukoshesa nyaya dzezveutano makadarisa pane nenguva zvakare madonors edu akutobatsirawo hurumende in terms of financial support or financing a health care uyo wanhuwo zvavo yatinoti out of pocket mapayment ari kukurisisa imari dzinobatirwa nevanhu da kunorapwa mumaclinic.
Studio 7 yakaratidza kubata guru kutare zveutano Dr. Obadiah Moyo kutidzwe divi ravo sezvo vanga vasingabatiki panhare mbozha yavo asi munyori mbazi rezvekufambisa kwemashoko munyika vaniki mangwana varamba mashoko yavachiti hurumende iri kuisa mari yakawanda kubazi rezveutano.
So haiwa bodo matauriro okuti hurumende haisi kudira mari muutano haasi pachokwadi asikutsigirwa nezviitiko zviri pa ground. So munotarira kuti tamhanya-mhanya sehurumende vamunangagwava mhanya-mhanya semutungamiriri kunyika dzakasiyana-siyana kutsvaga mishonga, kutsvaga ruyamuro, kutsvaga midziyo yatinoti maequipment yekushandisa neyekuongorora neyekunzvera utano hwemunhu. Hazvisati zvamboitika izvozvo. Noti nemutovo wazvaitika iye zvino izvi. Saka kwete vanotaura kudaro vanenge vatipotsei zvavo nokuti investment irimo.
Mashoko avachitambara anobuda panguva iyi zvipatara zvizhinji munyika zviri kushayiwa mishonga zvikwanisiro nezvimwe izvo zviri kuita kuti varwere vazhinji vashayikirwe neupenyu nguva isati yanyatsosvika. Madhokotera anotiwo hakwanisi kuenda kubasa nekuti mari yaanotambira haisi kukwana. Mune imwewo nyaya varimi vemaruva emasvingo vari kuchema-chema nekudhura kuri kuita mbeu kunyanya yechibage vachiti nekushayikwa kwemari munyika gore rino vachatadza kurima. VaIshmael Chitukutu vanobva kwachimombe kwagutu vanoti nekukwira kwakaita mitengo yembeu gore rinouya vanogona kufa nenzara vasina kurima.
Netsa nokuti madhure ari kuita 10 kg ini ndichida kudzvara kana 40 kg. 10 kg yembeu iri kukunzikana une cash inonzi 350 ichinzi eco cash unowana iva kuma 450. Ini mari yandinowana papenjeni yangu haitombokwani kana $200. Saka handitoone gore rino setinorima dezvaiva nani omudhuri acho aikohweka ndoataitora hedu. Saka zvakangofanana navanhu vasingarimi gore rino hamene kuti ticharurama sei pamakore anotevera nenda mberi namaomero akaita upenyu hwatinahwo.
Kunyange mvura isati yanaya varimi vazhinji kumaruwa vanoti havasati vatanga kugadzirira kurima nekuti havana mari yembeu pamwe chete neyemafetiraiza. Dambudziko revarimi iri riri kuitika panguva iyi sangano reWorld Food Program riri kupemha mari yekutengera vanhu chikafu vanopfuura mamiriyoni masere munyika yose. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kuratidzira muLebanon vanetsana zvakare nevachengetedzi verunyararo nhasi muhondo yavo yekubvisa vari kutonga munyika iyi. Kuratidzira uku uko kuri kuitwa munyika yose kwakatanga musi wa 17 gumi guru uye kwavharisa zvikoro, mabhanga pamwe nemabhizimusi. Mutungamiri wehurumende muLebanon Vasad al-Hariri vakati vari kusiya basa nemusi wechipiri wapfuura. Mafashamu emvura ari kuitika muSomalia asiya vanhu vanosvika mazana maviri ezviuru vasina pekugara uye vanhu ava vanosanganisira zviuru nezviuru zvevana vadiki. Izvi zvaburitswa nesangano rinobatsira pasi rose remuBritain Save the Children. Mapurisa emuSouth Africa akashandisa nezuro zvombo zvemvura mukuparadza vapoteri vairatidzira uye akasunga vanhu zana muchiitiko ichi. Kurwisana nemapurisa kwakatanga apo mapurisa anodzivirira mhirizhonga akatanga kubvisa nechisimba vanhu vakanga vaungana pamuzinda weUnited Nations High Commission for Refugees. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti upfumi hwenyika uchaderera gore rino nezvikamu zvitanhatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 6.5%. Vanoti izvi zviri kukonzerwa nenyaya yekusanaya zvakanaka kwemvura uye kushomeka zvakanyanya kwemagetsi. VaNcube vataura mashoko aya kuVictoria Falls uko kuri kuitwa musangano wekuziya budget regore rinouya nenhengo dzedare reparamende. Vati havo vari kutarisira kuti upfumi hwenyika uchawedzera nezvikamu zvitatu kubva muzana gore rinouya. Vayambirawo kuti vanogona kudzima gwenya remagetsi rekukaribha kana mvura ikasaturuka nechimbi chimbi. Kochi chiri kupa kuti upfumi hwenyika unange kumawere. Vamwe vanoti zviri kukonzerwa nezvirango, vamwe vachiti kutadza kutungamira nyika kuri kuitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa ndiro dambudziko. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano pamwe namuzvinabhizimusi uye vari nhengo yezano PF vaGilbert Muponda. Totanga kunzwa kubva kuna vamuponda.
Nau tinoona kuti haina kubata zvekurima chete, ndiyo yakabva yatiwo mvura ite shoma mulekitaiva. Zvinokonzera kuti lekaribva izotadze kubudisa magetsi aya yakanonge achibudisa. Zvinokanganisa upfumi hwenyika nemaindastri akawanda ari kuswera akavharwa nekuti hakuna magetsi. Saka zvinhu zvakakonzera kuti upfumi usamire zvakanaka. Zvatiri kutarisira kuti mugore rinouya zvinenge zviri nani nekuti mvura iri kutarisira kuti chanaya nemazvo. Uyezve macurrent reforms anga achiitwa ari kutarisirwa kuti angafanira kuchinyatso kutipa zvatati takatarisira. Saka nokudaro tinoti dai minista vachigadzirisa nyaya yeshortage yecurrent yatingati multi pricing system. Yekuti chinhu chimwe chete unoona chichinzi kana iri ecocash imwe mutengo, kana iri bond inoti imwe mukesh mutengo, kana iri swipe imwe mutengo, kana iri US dollar imwe mutengo. Izvo zvinokonzerwa neshortage yemanotes nemacoins ari muekonomi yekuti tine 4% yemoney in circulation iri macoins and notes. Asi normal economy inotitaura kuti tinofanira kunge tine around 12-15% inofanira kunge iri notes yereserve money yamunayo.
Muzvinafundo Mugano tipewo pfungwa dzenyu.
Mapolitics aiitwa na Minister of Finance na Central Bank Governor akakwanisa futi kudzorera kumashure kugadzikana kweupfumi hwenyika kunyanya-nyanya nyaya dzekufambiswa kwezvemari. Pakaita policy inconsistency yakawanda chaizvo nemapersonal policies kuti anongonzi unongonzwa gejike policy imwe yauya. Tingati kutanga kwa 1 October 2018 pakaitwa ma-announcement maviri na Minister of Finance vamutinyuro vechiti 2% tax zuva rimwe chete iroro paawa rimwe chete Governor of Central Bank vakaannounsa mandatory policy vakati taakuseparata nostro account ino account inonga ine ma-US dollars vechiti RTGS yaakumira yega. Ipapo zvaireva kuti yakanga yaa new currency yava kutouya. Vanhu vakapanika kuti panapa ane makumwa kumwa ekuti kana zvaseparatwa izvi zvakureva kuti iri idhonge iyi imombe hazina kufanana. Vanhu vakatanga kupanika. Musi wa 5 October Minister of Finance vakaannounsa transitional stabilization program yanga ine one big settlement yekuti pachaitwa current reform kuexchange rate inofanira kuitwa liberalized inofanira kunga ichidhitemengwa nemarket forces nekuunza new currency. Saka izvozvo zvakaitika musi wa 5 October zvaiopoza zvakaitwa musi wa 1 October zvekuti richaramba iri 1:1. Saka kana maketi ichiongorora inoziva kuti hapachina consistency. Hasi handiwirirani nestatement yekuti next year zvinhu zvichange zvagadzikana. No, handifungi kudaro. Kuti nyika igadzikane haisi nyaya yekukunda mari. Nyika inogadzikana upfumi hwayo kana taigadzira production. Tinomuzwa kuti Minister of Finance vakati vari kutarisira magetsi achaimprova 2020 nekuti mvura ichanaya yakawanda Inu ongoro ndakaita nevanhu vanoshanda zvemagetsi. Ndakabata kuti Kariba izare inoda 3 seasons. Zvinonaya mvura chapukati chaitayo. Ndoti idzoke panzvimbo peyanga iri. Saka zvichireva kuti assumption against the Minister of Finance yekuti magetsi achawanda mvura ichawanda haishandi.
Vamponda.
Ipapo panyaya yemagetsi nepetrol nediesel ndo injini yeekonomi yekuti zvikatagadziriswa izvozvo zvimwe zvese zvatingangoita tingati zvive zvinyekera nekuzvipfurira. Tinofanira kunge tichitarisa kuti taane our local dollar inezim dollar and kana uchida kuita currency yako you need to have export. Maexport ndo anozosustaina value yecurrency yako because without exporting without local production currency iyo inenge iri weak and you have yatinoti run on the currency where no one is confident in that capacity in that currency because our school produce anything to support it.
Muzvina fundo mugano tiri panyaya iyoyi yekuti pogadziriswa sei. Vamwe vari kutiwo nyaya yekusamira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika iri kupawo kuti zvinhu zvinetse.
Leadership yakakosha kutungamira kuta musorosoro kuti nyika iende mberi. Saka kana takuda kuti nyika ifambe kuenda mberi, political leadership toda kunga pane MDC achamisa navamunangagwa vana veZimbabwe uchigara pasi chitaura toita maconvention avanowirirana kuti kana ari maelectoral reforms kana chiri chii chatichangada kufamba nacho svika gore kusvika 2023 izvozvo zvinge zvichatambuka zvakanaka.
Vamponda.
Nyaya yeunity iyoyo towirira nayo asi pane pamwe patinoda panaida kuti nditaure kuti tikatarisa pakaita anti-sanctions march unotoona kuti pane vanhu vanga vachitoita march yavo kuengland kupi vachitoti masanctions ngaarambe aripo asi vanhu ivava vemazimbabwe kwatingati kweku ndo kwainzi kukubirira jecha handiti
vamugano petaizvo nechirongwa chedu
chekutanga Zimbabwe hatidi kuti tisapote masanctions hatidi masanctions ye hongu masanctions ariko asika ngatiitoka zvatinokwanisa semazimbabwe kuti tisazopomera masanctions pamwe tiri isu tega tikuzvikonzesa panika nhau yecorruption iye America here iri kuita kuti isusu tirambe tichitambudzika nenhau yecorruption.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano. Manzwa okubva kuna muzvinabhizimusi vari nhengo yezano PF vaGilbert Muponda. Vaviri ava vanga vari parunare vari muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu. Pa Facebook page yedu ye VOA Shona nasi tangatiri kutarisa zviri kuitika munyika.
Ai wata square tutsona nani uye zve muri kupi?
Zvine special talk pa mashingo apo.
Ehe, pakadiko pa mashingo apanzadzi.
Pa mashingo papisa sisi. Pakaipa kurikudziya pa zvinhu zvacho kukonze kutsva kumusana nekudumbu.
Muri kumbonyatsonzwisisa here kuti chii chiri kukonzera kupisa uku?
Isisi kuti tinyatsonzwisisa zvedu zvemuchadenga umu kuti chii chiri kuitika tongoti hamino Mwari zvavari kuita mhedzi dzavo mudenga imomo. Tinongofira kuti chinomvura kugarawo mubvute. I think you know the best we are doing to protect ourselves from diseases, yes.
Chitaura henyu pfungwa dzenyu panyaya yemari.
Panyaya yemari inini ndingangoti the best solution is to get back to US dollar. Zvinhu zvichinaka kana zvinhu zvazonaka ndopa vachazotaura kuti now let's make our own currency. Kwete kuti iko zvinezvi kuti titi tinochinja currency after currency because takazviona before and tinozviziva but time yaya yekuma 2008 9 handiti the gono era handiti the same happened. kwakauya mabiera checks akanzi no haazvanyanya munhu wese akaita trillionaire akaita billionaires
nyaya yeintrodhuction ino yekuwedzera yaruti manijation mukati menyika ino yezimbabwe ndinoiona sekuti inthe short run ikapanguva diki diki zvichagona kumboshanda because problem yekuitira ndeyekuti tine cash crisis mari chaiyo chaiyo liquidity hardcash ndoisimo munyika muno saka ini ndiri kufunga kuti panguva diki zvichadini zvichashanda because marate ati kurohwaya kune kusina zvokunzi kana uri kutenga nemabhondi inoti inenge iri mari yakati kana uri kutenga nemacoins inenge iri mari yakati kana uchinge uri kutenga neiko keshi mari yayo siwa iri mari yayo zvese ndiri kuona kunge zvinombofa kwenguva ndori muharare chaimo
saka ndimi muri kunyatsoda zviri kuitika mungada kutaura zita renyu
oraitaa ndinotenda maita basa
nichaivana sista ari kushirugwi
kwakadii kushirugwi iko
kushirugwi wambopfunapfuna but kuri kupisa zvako
kuri kupisawo futi
kuri kuafekta pakuti kwanya kutsva dzimwe dzenge unogona kuafekta zvatiri kuona panyu karendi ka togona hayo kubatsira pakutiwo dambudziko rekutiwo kushamuka kwekeshi kwavakadaikira pakutiwo eko keshi neswipe zvanga zvichidhura saka kana munhu kaonawo keshi maybe zvinogona kubatsirawo hazvino asi handiori kuti pane chinochinjani maonero angu wangu
inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Nao dzemitambo totanga nekutarisa zvabuda mitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nasi. Highlanders 3 Yada 1 Kwati Black Rhinos 2 Tail 1-1. Totarisawo zvakaitika madeko muAmerica umo chikwata chemutambo webaseball cheWashington Nationals chiri muWashington DC chakakunda Houston Astros 6-2 chichibva chatora mukombe weMajor League Baseball Championship. Chikwata cheWashington Nationals chakatanga chiri kumashure asi chakazotamba zvakanwisa mvura izvo zvakapa kuti chikunde Houston Astros. Manager wechikwata ichi Dave Martinez uyo anga akatarisana nekudzingwa zvichitevera kurudzire vatsigiri vechikwata ichi akafara zvikuru apo vatambi vake vakaratidza unyanzvi mumutambo uyu. Mutambi anonzi akatamba zvakanwisa mvura kudarika vamwe vose ndiSteven Strasberg. Chikwata cheWashington Nationals chakakunda mitambo mina inoti wekutanga, wepiri, wechitanhatu nevechinomwe uko Houston ikakunda mitambo mitatu inoti wetatu, wechina nevechishanu. Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa chirwere chegomarara chanetsa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuwa ose. Zvongwa yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanachiremba vanoramba kumiswa pamberi pekomiti inoranga vanokanganisa pamabasa kana kuti disciplinary committee yakaumbwa nehealth services board. Sangano ravanachipanga mazano munyaya dzeupfumi nebudiriro relabour and economic development research institute of zimbabwe rinoti bazi rehutano riri kupiwa mari shoma yekushandisa pagore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiri murare zvakanaka vateereri ndikusiyai mina Chris Gande.
Soko hizika tisenda baku VOA ndebele.